Gweta riri kumirira nhengo dzeparamende dzeTriple C vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaenda kuSupreme Court nekuti vanoona sekuti dare reHigh Court rakakanganisa pamutongo waro wekusimbisa kudzingwa kwenhengo idzi. Vati vane zvikonzero zvinomwe zvavanoona sekuti dare repasi rakakanganisa nekuti vachavangu havana kuburitsa pachena kuti vakawanepi simba rekudzinga nhengo idzi uye kuti chii chakatadza nhengo idzi.
Imwe nyaya iripo ndeyekuti vachavangu vakatadza kuburitsa umbowo mudare kuti simba ravo vari kuriwana kupi.
Vatiwo vanotarisira kuti nyaya iyi ichanzikwa sarudzo dzemabyelections dzisati dzaitwa, vachiti kana vakakunda zvinoreva kuti sarudzo idzi hadzizoendereri mberi. Asi mutauri wavachavangu vaKalipani Pogan vaudza Studio 7 kuti havaoni sisi ichibudirira panyaya iyi.
Hapana kuti unogona kuiwina iyi on appeal. Hapana, hapana points of appeal. But advice yam ndeye kuti sevana veTriple C why vasingagari pasi vokumbira mapastors kuti mapastors vanhu vamari huyai mugare nesu pasi tonamata totaurisana. Because izvika mari chapera kumatare ikoko.
Tavabvunza kuti vachaita sei kana vanhu vakadzingwa avo vari kukwikwidza mumabai election vakakunda, vakati semaonero avo havana zvavachakwanisa kuita.
Handiti excuse ndeyekuti tota kugadzira zvazvakaenda wrong. Saka kana wavapa mukana kuti okay, imi manga mune chance yokurana, here is another chance runa, vanhu vakati aiwa tota ivo vanga vari wrong, but then wofanira kututi submit to the will of those people.
Vaenderera mberi vachiti vachavangu vakadoma vanhu vakasarudzwa neruzhinji muna Nyamavhuvhu kuti vakwikwidze mumabai elections, kwete vakasarudzwa nerweseri navachamisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwamashoko mubato iri vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa, vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa danho reTriple C nekuti inoda kuti ikasabudira kuSupreme Court yopinda kumabyelections.
Vatadzabudira mudare reSupreme Court vanenge vane mukana wazvakare wekuenda kumapasarudzo yacho iri kunzi ngaiitwe. Saka tinoona sekuti zvinhu izvi zvichaita kuti nyika ingoramba iri munyaya dzesarudzo, nekuti uyo akambovabvisa muparamendi akakatira zvati ane simba rekuvabvisa. Saka akada kubvisa vamwe kana kuti vakati wandei anovabvisa wodzokera futi kumaelections achivabvisa. Saka nyaya iyi ikatadza kunyatsoongororwa kunzi imiswe chaita makore sekusvika 5 years dzapera vanhu vachingoita zvemaelections.
Vakurudzirawo kuti Triple C yavachamisa ive nezvigaro zvine vanhu vanozikanwa, vachiti izvi zvinodzivirira dambudziko rakaita serakakonzerwa navachavangu. Nhengo dzeTriple C zhinji dzacho kubva kumatebeleland nemakanzuru eulawayo nemasvingo dzakadzingwa mwedzi wapfuura zvichitevera matsamba akanyorwa navachavangu ekuti nhengo dzebato iri dzainge dzisamirire zvido zvebato reTriple C. Asi vachamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, nekudaro havana simba rekudzinga nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.